Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chivabvu 25/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC Vanessa Njamisa vanoti vanoda kuti bato ravo rizvishandure kuitira kuti vatsigiri vavo vave netsika itsva. Mutungamiri weSouth Africa Vasiri Ramaphosa vanogadzwa zviri pamutemo semutungamiri wenyika iyi paurongwa wapindwa nevatungamiri venyika dzemuAfrica vakawanda. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzemuAfrica mukurangarira zuva reAfrica Day vakawanda vachiti varangarira zuva iri vachitambura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa rezapu riri kukurudzira vanhu kuti vaende neuwandu hwavo kunhandare yendege yeJoshua Mutsvabuko Ngomo kuBulawayo kuti vanochingamidza mutumbi wavaDumiso Dabengwa avo vakashaya kuNairobi kuKenya nemusi weChina vachibva kunorapwa kuIndia. Politiblo yeZANPF iri kutarisirwa kuzeya kuti voitwa gamba here renyika kana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzoka kubva kuSouth Africa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzapu vaPatrick Ndlovu.
Vari zvino tikutarisira kuti mutumbi wegamba redu Dabengwa usvike muno Bulawayo mangwana nendege uchibva kuSouth Africa kuJoburg neplane iya inosvika kuno kuNatoro kuMuscat. Saka taronga mabhazi kuti atakure vanhu vekuBulawayo. Mabhazi acho asi kutakura vanhu vezapu chete. Tiri kuona kuti Dabengwa akaitishana nevanhu vese kumachechi, mabhizinesi, vekuzvikoro nekugovernment chaizvo aishanda navo. Saka munhu wese tiri kumukoka kuti vakagamuchirwa kuti vapinde mumabhazi tiende kuzogamuchira gamba redu kuairport. Mabhazi acho anenge akaungana kuCity World Campus na9 mangwana makusena. Tobva ipapo in convoy toenda kuairport.
Saka nhasi mungatudza kuti vanhu vavaswera vachiitei?
Nhasi National Executive Committee yezapu yasangana zvokutanga mashure kwenhamo iyi. Saka vakaronga dzama komiti kuti abate basa rino, waitwa komiti retransport, relogistics, republicity. Iyezve tikasarudza imwe nhengo kuti iwe ishande neliaison nemhuri kwaDabengwa. Sezve mhuri ndiyo yakarasikirwa fest, saka tinofanira kuti tione izvozvo. Saka vanenge vachizvida ndozvatichaita. Saka takasarudza mukwevu kuti asimira ikoko kumhuri kuti toita madiro avo emhuri.
Iko zvino vanhu vakaungana kupi?
Iko zvino vanhu vakaungana imba yaDabengwa number 39 Diamond Avenue ku4 Ways kuBulawayo. Kana uchienda nematopos road unodarika mashops aya anonzi Retreat inoverenga left second left 10 wotenda ipapo woenda yembichana pa 200 meters imba iri kuright second industrial section iri kuright ndo Diamond Avenue basho ipakona ipapo.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzapu vaPatrick Ndlovu vachitaura vari parunhare vari muBulawayo naBlessing Zulu weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri pagungano remazuva matatu reZim Expo kuChicago. Gungano iri rinoitwa kamwe chete pagore paine makwikwi ekutsvaga tsvarakadenga kana kuti Mrs. Zimbabwe USA pageant. musika wekutengeserana mitambo yenhabvu nezvimwe. Gore rino vaimbi vane mukurumbira Cindy Munyavi naJazz Signal vanenge vachifadza vanhu kuZim Expo yegore rino. Bato reMDC riri kushambadza dzavo kekutanga kuZim Expo apo rinenge richitengesa zvinhu nekuzivisa vanhu nezviri kuitwa nebato iri. Kuti tinzwe zvizere, Blessing Zulu weStudio 7 abato avamwe vari kutungamira urongwa uhu uye vari sachigaro veMDC East Coast District muAmerica, Dr. Gadziro Gwekwerere.
Gore rino tiri kushambadzira musangano weMDC chinova chinhu chekutanga kubva Zim Expo yakaestablishiwa muno muUnited States of America. Ndogore reduwo rokutanga, ndo mukana watawana wokutanga wokushambadzira bato reMDC. Saka tinenge tiine regalia yebato reMDC, matishes, maballpoint pens nezvimwe zvakadaro, uye tine information cards anotaridza kuti sei munhu angada kujoina MDC, zvikonzero zvingakwezva vanhu kuti vajoine MDC. Uyewo tine link, online link yokuti kana anoda kutojoina angasati ajoina anobva atojoina chiripo ripotyo.
Muri kutambirwa sei?
Ndinoona tiri kutambirwa zvakanaka. Kungoti tichiri kutanga, vanhu havasati vanyanya kutanga kutenderera tenderera, nokuti zvinotanga in about 30 minutes time. Asi tiri kutoona vauya kuzotsigira vakawanda chaizvo vatiri kungosangana navo.
Saka kuZim Expo sei zvakakosha kuti munge muchishambadzira ikoko?
KuZim Expo kwakakosha nokuti muno muUnited States ndiyo yoga nzvimbo orobato rinogona kutipa mukana wokushambadza zvinhu zviri maererano neZimbabwe, tichishambadza zvine mutsindo. Nokutoti kutoti Zim Expo zvinotobva pakuti Zimbabwe, saka musangano wokushambadza wezvizvarwa zveZimbabwe. Saka isu sebato reMDC tiriwo vana veZimbabwe, saka ndo pane hama dzedu dzatingasangana nadzo nezvizvarwa zveZimbabwe.
Nengo yeMDC, Dr. Gadziro Gwekwerere, vachitaura vari parunare vari kuZim Expo kuChicago naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya yeZim Expo yegore rino, Blessing Zulu abatawo chimwe chizvara cheZimbabwe chabva kuPittsburgh vakuda kwashe chisepo kuti tinzwewo kuti zvii zviri kuitika kwavari.
Neither the time out chekuti ndisangana nevanhu vangu kumusha. Tinkoshoko kuti tidye sadza, tidye mazondo, tinwo chibokusupa nekungoti tionane tingoziyanawo zvavano kumusha sezvo tiri kunongo tiri kumasango uko kwatinga tichitsvaka zvakabudzira zvakasiyana. Saka ndauya kunongo ndokwandiri kuona ndashamba ndaona nevanhu vakatika navo kuhigh namo vanobva kumaraini kwandakakurira. Saka tongotambira zvedu.
Makakurira kupi?
Ndakakurira kumabvuku nekubudiriro.
Asi pane zvamuri kushambadzirawo here mukoma kuda kana kuti muri kungosangana henyu nevamwe?
Ndiri kutongosangana nevanhu vangu nevamwe nechitotengawo zviri kutengeswawo nevamwe kuno kukana zvavanazvo. Ndaona vanhu vanotumira zvinhu kumusha vane business iroro. Saka ndichingobvunza kuti saka ndadawo kuti muriwo tuhembe twanguwo kumusha vanhu vanopfekawo vachishambidzika. Ndakutokwanisa kunge ndichitumirawo navo zvinhu zvandasingaziye kudhara bhati izvo zvaakuzviziya bhokosi kunoko kwandauyawo.
Tichitarisawo zviri kuitwa ikoko, mungati ndiwo zvama muchitarisira here? Zvakarongeka zvakanaka?
Mune zvese zvinenge zvichiitika ka zvinhu zvafamba zvemene zvakanaka, bati patiri so far turnout iri right, vanobva kwakawanda wanda. Saka nokuronga kwavakaita kwacho ikoko, I think zvinenge zvakarongeka, even though it might not be perfect, but zviri kutoshanda because tiri kufara stere nehama neshamwari.
Vakuda kwase chisepo chizvarwa cheZimbabwe chiri kugungano reZim Expo kuChicago vachitaura vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vagadzwa zviri pamutemo semutungamiri wenyika iyi paurongwa hwapindwa nevatungamiri venyika dzemuAfrica kusanganisira vaEmerson Mnangagwa. More Blessing Munjoma anotipanya inotevera.
I, Matamera Cyril Ramaphosa, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa.
VaRamaphosa vatoreswa mhiko yavo pamberi pevanhu vanodarika zviuru makumi matatu, avo vanosanganisira vatungamiriri venyika dzemuAfrica nevamiririri vedzimwe nyika muAfrica nemhiri kwemakungwa. Vachitaura pakutora mhiko, vaRamaphosa vati vachaedza nepose pavanokwanisa napo kushanda nenyika dzemuAfrica mukuunza runyararo pamwe nekupedza matambudziko akatarisana neveruzhinji.
They are eternally grateful to to all nations represented here for the sacrifices and tireless contributions by your people and government to the liberation of our land.
Varamaposa vatoreswa mikopa zuva reAfrica Day zvichitevera kukunda kwavakaita musarudzo dzakaitwa munyika dzakaona bato reAfrican National Congress richikunda. Nyanzvi mune zvematongerwe enyika Dr. Pedzisai Ruhanya vati Varamaposa vanofanirwa kuona kuti kuchamhembe kweAfrica kwaita budiriro panguva iyo vanenge vari mutungamiriri wenyika.
President South Africa Varamaposa kuti utungamiri hwayo huve nechokuita nokubudirira kwesubregion yeSADC. Vanofana kubudira pachena vamunangagwa kuti dambudziko romuZimbabwe harisi dambudziko reekonomi, idambudziko repolitics dzakadhakwa.
Vatiwo kuti Zimbabwe ibudirire, mauto haafaniri kupindira mune zvematongerwo enyika uye kuti sarudzo dzose dzinoitwa munyika dziitwe zvine jekerere mukati. Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vati vane chivimbo chekuti kuvepo kwavamunangagwa paungano iyi kuchava padzidzo inokosha mumatongere avo.
Chikuru chatingadzidza paukama hwenyika mbiri idzi ndechekuti Varamaposa vakanga vari vamwe vaitungamirira yatingati National Dialogue yaiitiwa kubatanidza ANC nemamwe mapato kubvisa nyika yekubva kuutapwa hweapartheid. Saka chiunu chatinodzidza kuti chikuru kutaurirana kana nhaurirano inodiwa kuti ifambise nyika mberi.
Vashumba varumbidza South Africa nekuita sarudzo dzakachena izvo vati zvinofanirwa kunge zvichidzidzwa neZimbabwe.
Sarudzo yakaitiwa murunyararo, izvi zvino zvinogona kudzidziwa kubva kuSouth Africa neZimbabwe. Runyararo urwu haguna zvatinoona kazhinji panoitwa sarudzo kumusha.
Kubva pakawana South Africa kuzvitonga muna 1994 nyika iyi yaita vatungamiriri vana vakasarudzwa nevanhu vanoti Mushakabvu Nelson Mandela, vaThabo Mbeki, vaJacob Zuma navaCyril Ramaphosa. Kunyange hazvo vaHalime Mohlande vakambofa nobata chigaro chemutungamiriri wenyika zvichitevera kubviswa kwakaitwa vaMbeki pachigaro muna 2008. Izvi zvinosiyana zvikuru neZimbabwe iyo yakaita mutungamiriri mumwe chete vaRobert Mugabe kwemakore makumi matatu nemanomwe. Ndakamirira Studio 7 muPretoria, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzemuAfrica mukurangarira zuva reAfrica Day, vakawanda vachiti varangarira zuva iri vachitambura. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugaro wemuchinoi vaLovejoy Rupato vati zvinosuwisa kuti nyika iri kurangarira zuva iri munyika muine kupesana munyaya dzezvematongerwo enyika. VaRupato vati vanhu vanofanirwa kubatana munyika zvozotekeshera mudunhu reAfrica rose. Izvo zvatsigirwa navaQ4 gara mushoma ava vati havaone chikonzero chekupemberera zuva ranhasi sezvo dzimwe nyika dzemuAfrica dzichiregerera zvizvarwa zvemuZimbabwe panyaya dzekugadzirisa zvinetswa zviri munyika.
No reason to celebrate Africa Day because the region is Africa. As far as we Zimbabweans are concerned, in words of the Inana and Yanis, Saga, Vamdo Sapota, Sistim Yagaora, Saga, to celebrate Africa Day, to celebrate Africa
Day. VaChristopher Magaso vati hapana kubatana kwechokwadi muvanhu vemuAfrica umo mune zvowanikwa zvakawanda asi vanhu vacho vachishupika.
If really the economy can out support was there in Africa, as Africans, and that's really the
Ramagaso vati dai nyika dzakabatana mudunhu reAfrica dzingadai dzakagadzirisa matambudziko ari munyika munyaya dzezvematongerwo enyika ayo vati ave nenguva.
But now it seems as if even in neighboring countries they are benefiting from that.
Mukuru weZimbabwe Peace Project, Muzvari Justina Mukoko, vati kushaikwa kwezvinhu zvinodiwa mukurarama kwemunhu wese kunotyora kodzero dzemunhu, izvo vati hazvienderane nemweya wekubatana muAfrica. Mumashoko avo paurongwa hwekucherechedza zuva iri hwakaitwa nezuro, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika, vasibusiso moyo, vakati vanofara zvikuru kuti African Union inogara yakamira neZimbabwe nguva dzose. Asi vamoyo vakashushikana zvikuru netsaona dziri kugara dzakavhiringa dunhu reAfrica, zvikuru rekuchamhembe uko kwakavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai. Zuva reAfrica Day rave nemakore 56 richirangarirwa kubva pakaombwa boka reOrganization of African Unity musi wa25 Chivabvu 1963. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Ata Chigoriwa.
Tichiri panyaya yeAfrica Day, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vaCharles Mutama varatidzira nhasi muWashington DC vachiti havasi kufara nezviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe panyaya dzekodzero dzevanhu. VaMutama, mungatiudze chaizvo kuti chinangwa chenyu changa chiri chei chekuratidzira kwamaita muWashington DC?
Chinangwa changu changa chiri zvikurusa chekuratidzira kuti muZimbabwe hamuna kumira zvakanaka, nokuti utongi urimo panguva ino ndewe Mauto. Mauto ndo ari kutonga Zimbabwe, uyezve haana kurespekta kodzero dzevanhu kuburikidza kupfuura kwaakaita vanhu musi waAugust 1. Saka ndanichikurudzira zvikuru African Union, Southern African Development Community, kuti dziwanikwa dzichipindira dzigobatsira Zimbabwe nekutambura kwaita vana veZimbabwe, pangava panyaya dzekodzero dzavo dzekusarudza vatungamiri vavanoda, pangava panyaya dzeupfumi, kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tichitarisa mapato anoita zvematongerwo enyika kuburikidza iro reZANU PF, harisi kuda kucherechedza bato reMDC rinowanikwa rine mutungamiri rakavhoterwa nevanhu 2.6 million, asi tiri kuona humwe utungamiriri hwakapikisa pasarudzo dzakaitwa, asi havana kana munhu mumwe akavasarudza, asi ndo vari kuwanikwa vachitaura nemutungamiriri weZANU PF Mr. Mnangagwa.
VaMutama, ndivanani vanga vari panzvimbo pamanga muchiratidzira? Manga makwanda zvakadii?
Panzvimbo yatanga tichiratidzira ndandiri mumwe chete wekuZimbabwe anga achitaura nhawi dzekututsumwa kwevana vemuZimbabwe. Rimwe guru mwandira rose ranga riri December 12 movement ranga richiti iro masanctions anofanira kubviswa, rawanikwa richikakavadzana neni kuti ndiri kuitei ipapo, ndiri kuda kudzosera nyika kuvarungu. Ndikati kwete, ZANU PF ndoda kudzosera nyika kumachinese nemarussia.
Aiwa, tinotenda VaMutama nekuva nemukana nokutaura nesu, tichivimbawo zvakare kuti zuva renyu ranhasi rinopera zvakanaka. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vaCharles Mutama vachitaura vari parunhare vari muWashington DC. Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vanoti vanoda kuti bato ravo rizvishandure kuitira kuti vatsigiri varo vave netsika itsva yekukwanisa kugarisana nevamwe zvakanaka, kunyange hazvo vaine pfungwa dzinenge dzakasiyana nedzavo. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Zvuru nezvuru zvevatsigiri veMDC zvaungana munhandare yeAscot pakuvhurwa zviri pamutemo kwekongresi yebato iri. Mumashoko avo pamusangano uyu vaChamisa vati bato ravo rave rimwe remapato ezvematongerwo enyika makuru muAfrica, vakatenda vatsigiri vavo nerutsigiro rwavo. VaChamisa vati vanoda kuti bato ravo rive netsika yekuve nevanhu vanotambira pfungwa dzinenge dzakasiyana nedzavo senzira yekusimudzira utongi hwejekerere, uhwo vati ndihwo hunopa hwaro hwakanaka hwekuti nyika ibudirire. Vati vatsigiri pamwe nevakuru vakuru vebato vanofanirwa kusiyana nekutsvaga zvigaro vachishandisa mari.
Mutungamiri kana asina kuita zvakanaka, chinja maitiro. Ndosaka muchiona chinovhota kumaMP kana muMP asina kukumirira, chinja maitiro. President kana asina kutungamirira zvakanaka chinja maitiro province yachave nakasatungamirira zvakanaka
pamatambudziko ari munyika vachamisa vati anopera chete kana makakatano ari pakati pavo nemutungamiri wenyika agadziriswa vavimbisa vatsigiri vavo kuti kana Congress yapera vachaita zvose zvavanogona kuti vamunangagwa vabvume kuti munyika muve nesarudzo itsva dzakachena vati hapana bato rezvematongerwo enyika rinofanirwa kuona serinonzi ndiro rine kodzero yekuita madiro ajo jina nenyika vachamisa vapawo remekedzo rwavo kumutungamiri webato rezapu vadhumiswa dhavengwa avo vakashaya nemusi wechina vachiti muenzaniso wemurwiri wehondo yerusununguko aive nezvido zvevanhu pamwoyo vachamisa vati vakarwira rusununguko kusanganisira vamunangagwa vanofanirwa kuchisiyira mukana weutungamiri kuvanhu vechidiki kuti nyika ikwanise kuenderera mberi kwete kuda kuramba vari panyanga nekusingaperi pfungwa iyi yange yabudiswawo nava Robert Kyagulanyi Sentamu avo vanozivikanwa nezita rekuti Bobi Wine vanove mutungamiri webato rinopikisa rekuuganda avo vange vari munyarikani pachiitiko ichi vawine vati nyika dzakawanda muafrica dziri kutadza kubudirira nekuda kweutongi hwerudzvanyiriri ishe nhlahla yamangwendiweni avo vange varipowo pamusangano uyu vashora vatongi vematare nekupa mutongo wekuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo vakatiwo zviri pachena kuti vachamisa ndivo vanodiwa nevanhu vakawanda munyika izvo vati zvakafanana nekuve nehurumende mbiri mumiriri wenorton mudare reparamende vatemba mliswa avo vataurawo pamusangano uyu vati zvakakosha kuti vachamisa navamunangagwa vagare pasi vataurirane izvi zvatsigirwawo navajelus mawarire vebato renational patriotic front musangano uyu wapindwawo nevamiriri vemapato anopikisa vekukenya kusanganisira vababhu awino veorange movement democratic party nevamwe ndakamirira studio 7 mugweru ndini taurai shava
yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Margaret Dongo avo vanova ivo mumwe wemadzimai vanova varwi vehondo yerusununguko uyezve vachirwira kodzero dzevanhu munyika nasi tiri kukurukura naamai Dongo pamusoro peAfrica Day uyezve nemazwi avo enyaradzo kumuri yavadhumiso dhavengwa avo vakatisiya tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Dongo mungatitsananguriro kuti zuva iri reAfrica Day rakakosha sei nyanya kunemi sevarwi vehondo yerusununguko
Africa Day izuva rakakosha muno muAfrica. Zvinoenderana nekurusununguko rwevanhu vemuAfrica mese kunyanya madzimai vakanga vakadzvanyirwa zvakasimba zvekuti vashoma vaiwanika vari mune dzimatongerwo enyika. Izvozvi zvavakuwanika munyika dzese. Hamuna nyika dzisina madzimai akati kuti akuva mumadare eparamende nemamwe madzimaiwo vaakuridha maprivate sector nemamwe madzimaiwo aakutungamira kana mapasta chaiwo madzimai akuwanika ari pese pese panenge pachiitwawo mabasa anoitwa nevarume aakuitwa pamwe chete varume nevakadzi uyezve Africa Day inoda kuti ticherechedze kuti isu identity yedu tiri chiitiranani muno muAfrica tiri maafricans saka tinofanirwa kuremekedza unhu hwedu nekwatakabva
zuva iri rinosvika panguva iyo vazhinji munyika vari kurangarira vaimbova murwi werusununguko uyezve vari mutungamiri wezapu vadhumiso dhavengwa vakatisiya mazwi api amunga apa inyaradzo.
Wa dinizo dhavengwa ndino zive kuti ronda guru rasiwa not mu Zimbabwe chete but mu Africa is the war. Saka mazwa angu kunyaradza ndeye kuti vadhimiso dhabengwa zvinangwa zvavakarwira nepazvasarira zvinofanirwa kutorwa zvoendeserwa mberi nekuti vadhimiso munhu anga asina chinetsu vakaramba vachingoshingirira kukurwisa kuti vaone kuti muno muZimbabwe ruzhinji vava neupenyu huri nani. Saka naizvozvo mazwa ndingangotaura ndeyekuti vadhimiso ngavazorove murugare. Ndiya nguva yedu yekuti tinyatsobatana. Tabatana todzokera futi padrawing board. Toona kuti patakanyanyokanganisa ndepapi uyezve zvinogadziriswa sei. Ndokuti tinyaradze mweya yevanhu vakaita savana Dhimiso Dhabengwa naLookout Masuku anatongogara vese. Kuvanyaradza kunge tagadzirisa zviri kuda kugadziriswa munyika ino yeZimbabwe.
Kune madzimai mamwe akateerera pari zvino zvii zvamungavapewo semazwi eshingiso panguva iyo zvinhu zvisina kunyatsomira zvakanaka munyika panyaya yezveupfumi.
Ini chandinoda kutaura kune madzimai ndechekuti madzimai igaroziva kuti pakaita zvirwere madzimai ndivanotambudzika, pakaita nzara madzimai ndivanotambudzika. Asi kazhinji madzimai akapererwa nepfungwa. Hapana mwana anorara nenzara pana mai kunze kwekuti kana paina baba chete. Saka naizvozvo ndoda kushingisa madzimai kuti nguva inei yakaoma. Katiite mabasa emaoko.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvebasa rakaitwa nehurumende ichishanda pamwe chete nesangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference rekuburitsa magwaro ebumbiro remitemo weZimbabwe ayo akanyorwa nemitauro gumi nemishanu inoshandiswa munyika inoti Chirungu, Chishona, Ndevele, Soto, Chewa, Nambia, Shangani, Venda, Tonga, Tswana, Ndau, Chibarwe, Khosa, Khoisani, pamwe neKalanga. Mukutarisa nezvebasa iri, tabata sachigaro veSangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, vaAndrew Makoni. Tirogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMakoni.
Notenda.
VaMakoni, nhasi tiri kuti tarise danho rakatorwa nehurumende ichishanda pamwe chete nesangano reZimbabwe Catholic Bishops Conference kunyora bumbiro remitemo richiiswa mumitauro inoshandiswa neveruzhinji munyika. Imiwo sesangano rinoshandawo neveruzhinji munotambirawo sei?
Iri danho rakanaka chose. Sokuziva kwenyu, Constitution yeZimbabwe, malanguages anokwanisa kuita 16 anorecognizwa munyika yedu yeZimbabwe. Akarecognizwa constitution imomo. Saka ranga riri danho rakanaka iroro kuti vatranslate constitution iyi kupinda mumitauro yakasiyana-siyana yakawanda yakadaro iyoyo. Vatanga zvakanaka, asi zvavanofanira kuita zvikurukuru zvokuti ivo sevatungamiri venyika vachitanga kurarama constitution iyoyo.
Tichitarisa vaMakoni, ibumbiro remutemo irori paranga ringori murimi rwechirungu nechizezuru neisindebele, ranga riri bumbiro ranga richiwanikwa here neveruzhinji?
Constitution yanga isiri kuwanikwa zviri ore nemunhuwo zvake. Yanga iri constitution yekuti wakaendawo kuparliament unogona kubudawo nayo, wakaendawo kune mahofisi egovernment kumatunhu ikoko, dzimweni dzenguva unogonawo kusangana nayo. Asi vanga vasati vatanga chirongwa chokutofamba vachipa vanhu maconstitution iwawo.
Mataura nyaya yekuti ringe richiwanikwawo nemuzvikoro, muri kutaura here kuti ringe richidzidziswa sechimwe chezvidzidzo muzvikoro kana kuti ringe richingowanikwa kuti vana vanogona kunge vachingoriwana vachiwana makopi?
Aiwa, tinotenda Jonga nechirongwa chako. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu, ndokusiyai mina Praxedes Jeremiah achikupai nhau dzendebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.